kutanga mangwana mugovera tichange tichine misangano maprovinsi ese aripo 10. Misangano iyi iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vamo Richard Tsvangirai, kuziva kwenyu vatsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvezvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura nhoroondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Tinoziva kuti vatsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yekurazo redu yatinayo, murume akange asiwira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavainacho asi vakatisiyira musangano weMDC, vakatisiyira tirago redu yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana, achitanga makuseni mamantango kumasikati, but maprovinsi ese achange achitiwa mukana wekurangarira vatsvangirai mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa pamwe chete mumaprovinsi ese ese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi vamwe vanogona kupindira kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai mangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabati riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadhedikotas vanenge vachinotaurira ikoko kumashonaland east. Tatuma vamashakada zeneku kwamutare kumanikaland, tatuma vatiti kumati south, ikatuma chesna chairman vasabhita kumalo, kumati west ikatuma vamondwa. So ndo programu yaidi yatinge tinayo, asi tichazodzokazve muHarare. Hatiita mangwana Harare tichaita ndemusi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr Kanyenze munoradziwa mese vakashanda navatsvangirai vari kuzccu ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu wavachamisa. So kuHarare takokawo vanhu vakasiyana siyana vakashanda navatsvangirai nevanhu zvavo mamembers ofthepublic vanenge vakasimukisa kuti vauye vazonzwa chirongwa chiri kuitika ichi.
Pamisangano iyi pane nyaya dzokuti munganetsewe nemapurisa here kana kunyimwa mvumo yokuita misangano iyi?
Handifunge kuti mapurisa angarambidze vanhu kuti vayeuke rufu rwavatsvangirai. Kuziva kwenyu vatsvangirai vakanga vari mutungamiriri webato redu yeMDC, and vakazoitawo zvakare mutungamiriri wehurumende pavakaasirwa vari prime minister. Saka handifunge kuti chivanhu chedu chinotendera kuti mapurisa auye azozviriita vanhu vari kurangarirawo baba vavo vakashaya. Zingatishamise chaizvo tikaona mapurisa achiya kuti vakanganise musangano wakadai.